Yeah, yeah. So announcing are we
Oscuda
go manage are we TRC Oscalo Chinona kita vangu vachidanana Vachichudanane kuti vangu vachinzwanana Iwewe uringane mumwe muri kupandana Muri kutukana maoko shuwa muchikatana Cause I wonder why Zuchitaro mai I wonder why Chinodaro mai I wonder why Shiri kone kutupai Yes, you know, Miss Sotino, Sotify.